Vane calls vakaudza vatori venhau kuti musangano wavo navamunangagwa wakafamba zvakanaka chose uye vakataura pamusoro pezvakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu pamwe nezviri kuitika munyika.
Violence of August 1st, the deaths of 6 people in the streets here.
Mirishonga yemusi wa 1 August, kurawa kwevanhu, kushungurudzwa kwemaadzedze mapato anopikisa, pamwe nekurohwa kwevanhu mumisha inogara vachinji muHarare, zvinhu zvakataurwa neZimbabwe Human Rights Commission uye hurumende yeAmerica inozvishikana nazvo. Isu nenyika dzakaita seUK, Australia, European Union, takatopa pfungwa dziri pamusoro penyaya iyi.
Vakati vamunangagwa vakavavimbisa kuti vakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu, pamwe nekuona kuti vanhu vemuZimbabwe vagara murunyararo. Vanikos vakati America yakazvipirawo kubatsira Zimbabwe kuti ive neutongi hwejekerere, uye vanoona sekuti nyaya yeshanduko iri kudeedzerwa navamunangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance inofanira kutsigirwa. Panyaya yekuvandudzwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, Ambassador Nichols vakati mutemo uyu wakavandudzwa zvichienderana nezviri kuitika muZimbabwe, uye vakati zviri kutaurwa navamunangagwa navaNelson Chamisa zvinoratidza kuti zvinhu zviri kufamba nenzira yakanaka munyika. Vakatiwo mutungamiri wenyika yavo vaDonald Trump negurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo vakazvipira kuvandudza ukama hwavo neZimbabwe kana ikaita zvakatarwa mumutemo weZidera. Vanikos vakaramba nyaya yekuti America inotsigira mapata anopikisa, vachiti nyika yavo inotsigira utongi hwejekerere, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuvandudzwa kwehupfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. Vamunangagwa vakatiwo Vanikos vakaita zvakanaka chose kusangana navo kuitira kuti vazvinzwire pamuno sefodya matano ari kutorwa nehurumende kuitira kuti vanhu vagare murunyararo.
He must have a correct appreciation of the environment.
Anofanira kuva neruzivo nezviri kuitika munyika. Nekudaro auya kwandiri tikaonesana mamiriro akaita zvinhu munyika. Tiri kuenderera mberi senyika uye tinoda kuti vanhu vedu imi kuti mugare murunyararo. Tinokwanisa kubudirira chete kana munyika mune runyararo.
Kunyange hazvo Zimbabwe yakaita sarudzo murunyararo, mirizhonga yakazoitika pamwe nekushungurudzwa kwenhengo dzemapato anopikisa kusanganisira vaimirira mapato aya musarudzo, kwave kuita kuti nyika nemasangano epasi rese aonese kuti hurumende yavamunangagwa haisi kurevesa pamashoko ayo kuti inoda kuti vanhu vagare murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.